vanawo vanoti vakatora dano iri kuti vawanise vakaremara mukana wekuenderera mberi nedzidzo sezvo vasingawanzowane mikana yakadai.
Vakaremara vasasarire kumashure munyaya dzedzidzo, munyaya dzefundo. Toda kuti tinge tinewo machiremba, madoctors vana muzvinafundo vari vanhu vane madisabilities vanhu vakaremara. Saka takaita partnership neyatinoti Limitless Solutions Global neofisi yangu saambasada. Tine zvirongwa zvakawanda zvatirikuita neLimitless Solutions Global. Atima zvirongwa izvozvo tikazosvika zvekare pakuti Limitless Solutions Global vatipe mukana wekuti tiwane 25 mascholarships.
Vanoti pasi pechirongwa chavo vadzidzi vanopiwa mukana wekudzidza kusvika pachinano chepamusorosoro chePhD. Denis Nokutenda Maposa ane makore 10 nemapfumbamwe 19 uyo ari kuita zvidzidzo zvebusiness management and artificial intelligence integration audza Studio 7 kuti akafara zvikuru nekuwana mukana wekuenderera mberi nedzidzo.
Ndokozi hazvizi nyore kuti unoshaya mari yekuti uende kuchikoro. Then uno scholarship unokwanisa kuprovhaidha zvese kuti kwazi uende kuchikoro, especially nedisability yangu bhozi vanakawanda vanovachindiseka enosorts of stuff andika. Vano zvino zvekuti munhu asingazooni anobatsire mucommunity. Saka manje apo kapa it's my time to shine.
Anoti
ichocho ndochanchiri engeri dream yangu to become a role model kuna weshe ane disability akaita seyangu. And kuti aiwa kana mumwe munhu achiutarisa pasi kana kuti anokudzivisira ndika unokwanisa kuprove wrong. I change in community chete ndo chandinongoda chete pasi.
Mumwe ari muchirongwa ichi Norman Trimo Manika ane makore 26 ari kuita Masters in Project and Operations Management. Anoti chirongwa ichi chichamubatsira pazvirongwa zvake zvekusimudzira vanhu vakaremara muZimbabwe uye uchimuvhurira nzira kuti azvisimudzire.
So mukana wekunge uchienda kuma higher and tertiary education wakuita kuti iwe ungochikwanisawo kupinda pamaorganizations iwayo, because handingangotori munhu ka watore mara tototi chipinda basi takudikirizwa futi productivity yeorganization iyo zvakulidwa futi tuti the poor downgrade yeekonomi yedu.
Mukuru wesangano reLSG Dr Mabo Daniel vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka uye vanotarisira kuwedzera uwandu hwevadzidzi vachapinda machiri.
Zvakasvika kune vakawanda uye vakazvigamuchira vachifara. Tinotarisira kuti 25 seats idzi ishomani chose. Saka ndinotarisira kuti ndichataura kuti dzidzowanda dzigozokwanisa kuti at least 25 from every province munyika yangu muno yandiri yeZimbabwe. Tikadero zvinogona kuita kuti tive chetumo.
Dr Daniel vatiwo kunze kweLuxembourg University vari kushandawo nezvimwe zvikoro zvepamusoro 60 pasi rese uye izvi zvichapa mukana kuvana veZimbabwe wekuvandudza ruzivo rwavo kuti vagosimudzira nyika yavo munyaya dzeupfumi. Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu 15 kubva muzana pavanhu vese uye vazhinji vavo vanogunununa kuti vanoshayiswa mukana munyaya dzedzidzo nemabasa. Zimbabwe iri kuvandudza mutemo unoona nezvakaremara weDisability Act nechinangwa chekuenzanisa mikana pakati pavo nevamwe pamwe nekuvawanisa mikana yekuita zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.